Ndini tano nukawande, ndichiti eino emisoro ye na uzedu zanasi mufuro Gumiguru 9, 2017. Vanhu vakawanda votaura pamusoro pechirongwa chekunyoresa kuvhota icho chiri kuparurwa zvine mutsindo mangwana, vakawanda vachiti havasi kunyatsoziva kwavanofanira kuenda kunonyoresa kuvhota, zvikuru vanhu vari kumaruwa. Zvizvarwa zveZimbabwe zvine vabereki vakaberekerwa kunze kwenyika zvoshushikana nemashoko ekuti havabvumirwe kuvhota munyika kana vasina kutora mhiko yekuti havasisinei nokunyika kwakaberekerwa vabereki vavo. Izvo nyanzvi dziri kuti zvinotyora bumbiro remitemo yenyika. Vari pamudandegere vochema-chema neurongwa hutsva hwavari kushandisa pakutora mari dzavo dzepenjeni, vachiti makadhi avari kushandisa kutora mari kumabhanga ari kubhadhariswa mutero, izvo zviri kuita kuti vasare vaine mari shoma. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe votarisirwa kuvandudza dare ravo remakurukota panguva iyo makakatanwa muZANU PF ari kuenderera mberi. Makurukota ezvemari muAfrica osangana pamusangano wezuva rimwe chete muWashington DC. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa kunetsana kuri kuita muZANU PF, uko kwasiya vaMugabe vakatarisirwa kuvundudza dare remakurukota kuitira kuti vaidze kupedza makakatanwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am ne4930kHz pashortwave mazuva ose. Musa kanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kuridzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu, endai palink iyi facebook.com/voa.shona.